mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 29 kukadzi 2021 makacherera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri 1520 nhengo dzemdc alliance dzakasungirwa kuchikora mutemo wecovid-19 wekuungana nhasi dzinomiswa mberi kwedare muchinoi mupurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava george floyd gore rapera womiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi mudunhu reminnesota iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muwashington dc bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri 1520 zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro vanhu vana vakabatwa nechirwere ichi muzimbabwe nezuro kusvika pari zvino vanhu muzimbabwe vabayiwa nhomba yokudzivirira covid-19 yokutanga vave zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine mazana mashanu ane gumi nemumwe 68511 ukuwo vabayiwa nhomba yavo yechipiri vachiita gumi rezviuru zvine mazana matanhatu ane gumi nevasere 10628 kubva zvatangidza chirwere ichi dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 591 Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nemumwe 211 vafa nechirwere ichi ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu 193 vakafa Manicaland ichitoveravo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanhumwe 137 vakafa nechirwere ichi kubva zvatanga covid-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muzimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana masere ane makumi maviri nevaviri 36822 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina zvine mazana matanhatu nevatatu 34603 nhengo dzemdc alliance nhatu dzakasungwa nemusi wemugovera kwazvimba dziri kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi muchinoi dzichipomerwa mhosva yekuita misangano inonzi nemapurisa inotyora mitemo yekudzivirira chirwere checovid-19 izvi zvinoteverawo kusungwa kwevamwe muHarare uye kumasvingo vesangano reeuropean union nemuzinda wenetherlands muzimbabwe vakabudisa mashoko patwitter vachiti vari kushushikana nekusungwa kwomumiriri weHarare West mudare reparamende muzvare johana mamombe uye mutevedzeri wasachigaro mumdc alliance youth assembly muzvare cecilia chimbiri mizinda iyi inoti zviri pachena kuti muzimbabwe mutemo unotarisa kuti wabuda mumba mani hurumende yeamerica yakabudisawo mashoko ichishora hurumende yezimbabwe nekwainoti kushungurudzwa kwevanopisa nekuda kuparadza mdc alliance vaiona nezvekufambiswa kwemabasa muzanu pf avo vanonzi vakasiyiswa basa vavictor matemadanda vakaudza vatsigiri vebato ravo kumashonaland east kuti ichokwadi kuti vaida kuparadza mdc alliance asi mutauriri webato vasimon kaya varamba mashoko aya mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata amai concilia chinanzvavana nhengo yemdc alliance vane murume akasungwawo
zvinhu zvakadai zvinotirwadza nokuti tese tinofunga kuti tiri munyika iri democratic yekuti vanhu vese vanotarisirwa nokubvumirwa kuti vaite misango musangano vakasununguka nokuti ma lockdown regulations akaizwa down. Saka tichitika zvazvadaro tinopindawo zvinoenderana nemutemo parikunzi vanhu 50 vasangane tosanganawo asi vanhu vaidaro vobva vasungonzi maitire musangano.
Asika mapurisa arikutiwo maichinanzva vana havangaregedze kusunga vanhu nekuti ndeve bato renyu re MDC Alliance vachiti mutemo hausi kutarisa kuti wabuda mbamani.
Kati tine vamwe munomo amaiwe Mnangagwa vanoitira makukare hawa vari kutesa over 1,000 people atinzwe vachimiswa. Saka zvinotirwadza kuti zvinhu zvakadaro zvinoitika sei. Saka isu tochisungirwa musaga here toregawo kuita basa. Ndisu taitawo sei panhu panotinetsei. Apa vakatovharwa mabasa omira kunyange neraramo dzemhuri dzavo chaidzo dzinenge dzatoparara.
Vakasungwa kwaZvimba kumashonaland west vachiita musangano ndivanani chaizvo?
Vakasungwa vatatu pana vachinanzva vana vanova provincial deputy secretary ndio vanga vari team leader wema teams ari muZvimba umu. Saka vanga vanoitsawo yatinoti triple C meeting which is a constituents coordinating meeting muZvimba North constituency.
Misangano yakadai inopindwa nevanhu vangani?
This meeting comprises only of 33 people ndokana vauya vose asiwo vakasungwa vaine less than 30 people.
Ii mosha yei chaizvo yavari kupomerwa?
Ndokunze ma contravena lockdown regulations. Vakasungwa vaina Aidin Wireless watinoti ye organizing secretary in that constituency. Na baba hove vanovawo ndivo deputy chairperson we that district as well. Asi vachinanzva vanhu ndovanga vari team leader kuitisa musangano.
Kutaura kuno mungatiudza kuti vasungwa ava vari mutirongo kupi chaizvo?
Vakavharirwa parafingora papolice station hapana maholding cells ndobva vachinjwa neusiku ndokuiswa kumutora shanga.
Saka kutaura kudai vari kumutora shanga?
To our surprise vakabviswa zvakare kumutora shanga ikoko in the night vakabva vaiswa kuchinoi central.
Vambokwanisa here kuti vange vachitaura nemagweta avo sezvinotarisirwa pabumbiro remutemo kana vanhu vachinge vasungwa?
Ona navo naloya wavo vari kunzi vanopinda mucourt kuchinoi magistrates court.
Amai conciliar chinanzva vana nengo yeMDC Alliance vange vari parunhare kuchinoi naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi mashoko atiri kutambira anoti vaimbo vemunyori anoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT vaAbednego Bebe vanoti vave nhengo yeMDC Alliance. Vabebe vati vachazivisa nezvenyaya iyi zviri pamutemo nhasi muvhuro. Mutauriri weMDCT vaWitness Duwe vaudza Studio 7 kuti bato ravo harisisina chekuita navabebe sezvo vakadzingwa mubato iri kare. VaDuwe vatiwo zvinotaurwa nevakuru veMDC Alliance kuti mumasvondo mashoma apfuura yakatambira vanhu vanoita chiuru nemakumi mashanu vakabva kuMDCT Manyepo. Sangano rinomirira vanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association riri kukurudzira hurumende kuti iwane nzira yekuzarura divi rayo rebhodha paBite Bridge kuti vanhu veZimbabwe vanorarama nokutenga nokutengesa vakwanise kuriritira mhuri dzavo. Vanomirira sangano iri pabhodha reBite Bridge vamutemi vaudza Studio 7 kuti zvinhu hazvati zvachinja kubva zvazarura South Africa divi rayo rebhodha iri. Vamutemi vanoti kuvharwa kwebhodha uku kwave kuremera vanhu vazhinji muZimbabwe. Tatadza kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo asi taita hurukuro navamutemi.
BiteBridge Bridge post mazano kusouth African side kwakavhurwa and then kuZimbabwe side kwakavharwa. Saka muchidimbu ndingangoti pane confusion maererano nemovement yevanhu because vanhu havasi sure kuti tichiri kuitika nekuti kuvhurwa kweone side kunenge kusina basa kana rimwe side rakavharwa. Saka muchidimbu ndingangoti pane confusion yakanyanya paBiteBridge post.
Hapana kana vanhu vari kubva kuZimbabwe vashomanana zvavo vari kukrosa vachienda muSouth Africa.
Varipo vashomanana sekutaura kwamaita, but vashomanana vacho vanhu vane ma special permits vakafanana nevanhu vanenge vachisikaira matrucks anenge akakiriwa kudara. Vosanganisira nevanhu vanenge vaine ma permit uye vanhu vanenge vakapuwa vane ma private vehicles, and vanhu ivavo vanofanirwa kunge vaine umbo hwekuti vatestwa COVID-19 kuti vakwanise kucross. Hazvisi kubatsira vazhinji, zvikuru sei vari kuZimbabwe nenyaya yekuti matesting points mashoma, uye vanokwanisa kubva kuZimbabwe vachiuya nenzira inofanirwa pamutemo vashoma nene. Saka vashoma vari kubatsirika. Saka vari kubatsirikana kazhinji varidzi nevakuru vemakambani makuru vanenge vari varidzi vematruck, ndivo vari kuwanikwa achibatsirwa zvakanyanya. Nevashoma vanenge vaine umbo hwekuti vatestwa vane zvekufambisa zvavo. Ende uwandu hwevanhu vandiri kutaura nezvavo ava hushoma tichitarisana nevanhu vanenge vachikrosa pazvinenge zvaka maboda panenge achishanda before COVID.
Sangano renyu pane zvari kumbonzwawo here kubva kuhurumende pamusoro penyaya dzekuzurwa kweboda? Pane huri kurodza makamboita navo?
Ndine urombo kuti hurumende dzenyika dzatinoshanda nadzo dzemuregion yedu yeSADC neAfrica, but hapana zvavati vataura zvinogona kubatsira maererano nemaboda kana maboda emunharaunda yedu yeSADC neAfrica. Saka takaremerwa panyaya iyoyo.
Avo vange vari vanomirira sangano reInternational Cross Border Traders Association paboda reBide Bridge, vamutemi vari parunhare paBide Bridge pakare neStudio 7. Masangano anomirira vagari anoti akamirira kunzwa mhinduro kubva kuhurumende pamusoro pekukurudzira kwawo kuti sarudzo dzemabyelections dziitwe nokukurumidza. Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanoti kushayikwa kwevamwe vamiririri mumakanzuro nemuparamende kwave kukonzera matambudziko kuruzhinji rwevanhu vasati vachakwanisa kutuma vanhu vavakasarudza kuti vaendese zvichemu zvavo kuparamende nekumakanzuru. Vashumba vati sarudzo dzinogona kuitwa vanhu vachitevedzera mitemo yekurwisana necovid-19 yakadzikwa neWorld Health Organization. Pataenda pamhepo, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANUPF vatafadzwa Mugwadi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira.
Semasangano ewagari mukati meZimbabwe takaunganidzana tikakokorodzana tikabvumirana kuti paita dambudziko pamusoro pekushayikwa kwevamiririri kukanzuru nekuparamende mushure mekunge mamwe makanzelers nemamembers of parliament aiwamiririra akaitwa record nebato rawo reMDCT. Izvi zvakaita kuti mawadzi anenge aina kanzela aitwa recalled wagare wasina anowamiririra mumakomiti ekanzuru kana mufu kanzo macho. Izvi zvinodzoreredza chinangwa chedemokrasi chekuti wagari ndiwo wanosarudza mutungamiri mumashure. Zvinoreva kuti kunzvimbo dzose dzisina makanselers wagari weikoko iwo wakasarudza vatungamiri wavo hawasi kugona kuisawo pfungwa dzavo mukufambiswa kwebasa rekanzuru.
Ko zvekuparamende zviri kubata vagari sei?
Tine mamembers of parliament akaitwa recalled zvekare. Mamembers of parliament anopiwa inonzi constituency development fund, iyo inoshandiswa kuburikidza nehofisi ya member of parliament weconstituency iyoyo. Tine maconstituency akati wandei asina watungamiri. MuHarare mega tine kumawadzi kunema councillors anosvika 21 wakaitwa recalled kuchizoitawo wamwe ma councillors mairi akafa ese ari 23 haasati areplaced zvinoreva kuti mukati meguta reHarare kwakasara ma councillors 23 ari pabasa 23 asipo kanzuru haingafambi zvakanaka nekuti 23 hawaziwo wega wakasarudzwa newagare wagare wakasarudza ma councillors awo 46 muHarare saka nyaya iyi tiri kuona kuti Zimbabwe Electoral Commission yakashambadza gwaro rairatidza kuti kwane zvimwe zvinhu zvesarudzo zvave kugona kuitwa asi chakati kachikamadza ngechekuti pane izvo zvose hapana nyaya yemaby elections
masangano evagari ari kuonei uye anoda kuitei
sewagari masangano ewagari takaona kuti wagari wasiri kumiririrwa mukufambiswa kweparamende mukufambiswa kwemakanzuru wari tiri kusaririra zvikuru saka demokrasi yacho haizobudi zvakanaka
saka semasangano evagari moita sei nenyaya iyi nguva zvairi kufamba
tiri kuda kuti Zimbabwe Electoral Commission idaidzire mazuva ekuitwa maby elections mumakanzuru ose emuZimbabwe nekuma constituency ose asina ma members of parliament tinoda kuti kanzuru yega yega iwe nema councillors akasarudzwa akazara anomirira wadi yega yega yemudhorobha iroro uye ward constituency yega yega iwe na member of parliament akasarudzwa ne one
avo vange vari mukuru weHarare Residents Trust va Precious Shumba vari parunare kuHarare ne Studio 7 Tarisa zvirimu mapepa nau anasi Tichienda pamepo pepa nau repa dande mutande re open pali range razivisa kuti ningo ye Zanu PF inomirira mbere kwa South mparamende va Alum Mpofu vashaya Chronicle rinoti zvihuru makumi matatu nezvishanu 35,000 yemishonga yenhomba yeCOVID-19 unonzi Covaxin zvinotarisirwa kusvika munyika nhasi uye mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotarisirwa kutambira mishonga iyi hurumende yeIndia yakabatsira Zimbabwe nemishonga iyi inoita zvihuru makumi manomwe nezvishanu 75,000 Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mazai pastudio sefin. Wedu wetu nokumbira wamunangaro wativhurirewo bhodha. Tionawo kuhodha hodha tichifambawo tichitsvaka mari wedu we. Torarama sei kune nyika yakaoma kudai. Wamunangaro wanga watinzirawo tsitsi. Iko zvino izvi zvinhu zvese zviri kuoma majikileresa wari kuita zvino pamabhodha. Wemabhazi wari kubva watoti uya hande wawanawo mukana wekuita mari. Mari dzacho dzavakudaidzira pamabhazi dzimwe dzacho hadzitauri chirobowa kumana. Kungoda kuti kano kadiki kachadya mari refu. Tinorarama sei government ngaivhurewo bhodha. Ivhurewo ana malaicha wafambewo. Tinokwanisawo kuhodha hodha tichiyambutswawo nana malaicha tichidiwo. Musadaro hurumende yeZimbabwe maoneiko vanhu wee.
Studio 7 mamuka sei mukoma tanonoka wandi ndinokumbirawo kamundibatirewo madoctors ekimi naviri vanoti Dr. Simbisoranga kana kuti Dr. Frank Guni mumwe chete wavo mumbonyatsa kuti vatitsanangurirewo pachirongwa kuti kubva zvatanga kushandiswa mavaccine muAmerica chii iwo chavaonawo samadhokotera tiri kubetsera vaccine iroro kureva here kuti vanhu vazhinji vakange vachi vanhu vazhinji vacha vakabaiwa havachabatwi nechirwere ichocho kana kuti zviri kunyatsa kufamba sei chii chachinja nekuda kwemavhaksini aya kuti tigone kudzidza nekunyatsa kunzwisisa ndasarudza madoctors aya nekuti ndivo vakazhinji vandinonzwa vachinyanya kuuya pachirongwa chenyu saka ndingafara chaizvo kana mukavadanawo pachirongwa patenda
Mavadiko hapo pa Studio 7 hapo rakadi basa renyu ndoda kutaura ngu pamusoro pematobacco flows au matobacco flows uku Zimbabwe ayo basa rayo zvendere kungopinza vanhu papuresha nguva yose chero zvinhu zvinofanira kukasira kuitiwa vanozvirega kuti puresha yavo ichigowanda vanhu vapinde papuresha kuitira kuti corruption yavo yavanofevha kuita katsika kavo kecorruption kabvire kuita nekuti kana vanhu vasina puresha vanoshupa kudyira mari nehuori asi vakava nepuresha zvinhu zvizhinji zvobvira kugadzirisa nenguva
ndandakafara chose pandakanzwa kuti kwava nevhaksini rokubaya vanhu zvekuti ndanga ndakazvipira kuva umwe wevanotanga kubaya asi dambudziko riripo here rekuchina iri ingava Sinopharm kana Sinovac whatever the case may as long as riri rinobva kuchina aina handivoni ndakasununguka kubayiwa nedrug rekuchina chikonzero ndechekuti zvinhu zvechina muno muzimbabwe tagara tinoziva zviri zvinhu zvemazhinizhomu zvisina kusimba zvekare china handina pandakambova kuti yapa vanhu zvinhu mahara iri ronzi rangopuwa mahara nechina
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera timirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica pane kutyira kuti guta reminneapolis mudunhu reminnesota rakatarisana nemhirizhonga ingaitika apo mumwe mupurisa wechichena Derek Chauvin ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd munhu mutema achatanga kutongwa nhasi muvhuro kufa kwava Floyd kwakakonzera mhirizhonga muguta iri nemwe nemamwe maguta emuamerica pamwe chete nekunze kwenyika nzvimbo yakatenderedza dare redzimhosva richanzwa nyaya iyi rakavharwa newaya uye mapurisa nevechiuto venational guard vakazara muguta iri musi wa25 chivabvu gore rapera vafloyd vakafira mumaoko emapurisa mushure mokutsimbirirwa pauro kwemaminitsi mapfumbamwe mukuru wesangano rinobatsira vabva kure muamerica repumulani minnesota african women against violence muzvare comfort dondo vakaudza studio 7 kuti muguta reminneapolis muri kutyisa neuwandu hwemapurisa nevechiuto vanoti vanotyira zvinogona kuitika kana Derek Chauvin akawanikwa asina mhosva
kuno kuminneapolis tagara mavhiki matatu apfuura takatanga kuona vanhu vemakereke vari kubatana kuenda paHennepin County Court kunonamata nekuti pari kutarisirwa kunge paine mvongamvonga ichaitika nekuti vanhu vechitema vakanyanya kurwadziwa nenyaya yemaurayiro akaitwa mukoma George Floyd tina sisi vandinoshanda navo vanonzi Dr Nekima Levy Pounds ndo vanga vari kunyanya kulida vari pa4front panyaya yematongerwo eiyo nyaya iyoyi tikutarisirwa kuti pakange paine kusagadzikana muminneapolis ini ndoona kuti matangiro aita trial pretrial yachona ari kutiratidza mvonga mvonga ichange ichiitika tonzora pfuura takaenda zvakare kumekuta memorial tikaenda kunobatana nevamwe kuti tisambe tichitaura nyaya yekuti yemaurayiro akaitwa George Floyd nekuafekta kwazvinoita vanhu vechitema muno muno maamerica muno muminneapolis ndotoona kuti vanhu vematarenzimhosva vakatoisa mafenzi aya ane mabhabhi waya zvekuti vari kuedza nechose kuti pasave nevanhu vachakonzera mvongamvonga asi mvongamvonga ichange iri kutarisirwa zvayo
chii chiri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwekutongwa kwenyaya iyi nhasi
vangotanga ne last week vakapedza kusarudza vanoti jury vanenge vachibatsira kutongwa iyo last week iyo pakange paine kutaurika kwakawanda nekunhonga kwavakaita vanhu vanogara pajury nenyaya yekuti vakaannounza kuti vakapa mhuri yana George Floyd $27 million chinhu chaisingafanirwa kuitika ichocho kuti vaannounce publicly kuti vapa $27 million nekuti zvinhu zvinokonzera like matongerwo enyaya yaFloyd arikuona kusatongwa zviri fair nekuti nyaya yemariyo yakaannounswa sevanhu vepublic vasati vatatarisa kuti ndianani vanhu vakasarudzwa asi tiri kutarisira nekushuvira kuti vanhu vanobva mumacommunity kwaigara George Floyd saka vanhu vechitema kana vanhu vechiasian malatina kuti vanhu vobo vari kuti havakuda kuti pange paine vanhu vechichena vakawanda nekuti matongerwo achona anoita kuti zvisange zviri balance zvisange zviri zvisiri fair
vanhu muguta nemudunhu renyu iri reMinnesota Minneapolis vari kuzoona sei pane chiri kuitika here pfungwa dzavanhu dzakamira sei pane chamuri kuona
inini regenditi ndakagara kuMinneapolis for the last 20 years kubvira ndichiva muamerica gore rauraya wamukoma Floyd ndaka nevana vangu takasimudza mhuri yese tikabva nekuti level yeviolence yakura vakomana vechitema kubvira pakaurayiwa George Floyd vane ukasha umwe unotyisa Minneapolis downtown yese yakavharwa ndikatodriva ndichienda downtown Minneapolis inzvimbo yaakutyisa ndirikuona kuti pane zvakare kuwanda kwevanoti magang members awanda zvinhu zvekuti tiri kutarisirawo sevanhu vanogara munharaunda yekuti tinotarisira kuti zvinhu zvicharizovwa asi chinonditykisa ndechekuti matongerwo achaitwa nyaya iyoyi achadetemina level yeviolence ichaitika ndosvatiri kunyanya kutyira
munofunga kuti nyaya iyi ichatora nguva yakadini kuti ipere kutongwa
ndinofunga kuti nyaya iyi kuda ichagona kuenda kana mwedzi chaiyo organization yandakatanga yandinorana inonzi Pumulani African Women Against Violence takapuwa mukana necity council yeMinneapolis kuti tinge tiri kuita vakapa vanhu vakawanda maorganization akasiyana vakatipa mari kuti tinge tiri kuhold anoti mahealing sessions kubatsira vanhu vedu vekuafrica kuti tinge tiri kusangana paonline since nenyaya yedenda recovid tichitaura nenyaya yekesi iyoyo painenge ichienda kuti vanhu vange vari kuzvichengeta pfungwa dzavo nekuti nyaya yatona kuti nyaya yejo tred yaafecta vanhu vakawanda mentally chaiyo and vanhu vakawanda vari kunzwa stress yazvo saka ndirofungwa kuti nyaya ichaenda kana mwedzi yakati o asi ndinofungawo kuti zvakare kunyange pazotongwa utongo huchapiwa chinhu nyaya yejoe floyd nekukurumbira kwayakaita pasi rose ndo magnitude yakakura yakaita kesi iyoyi saka nyange kesi ikapedza kutongwa lese in 2 months icharamba ichienderera maeffects enyaya iyi yajoe floyd acharamba tichimaona pakatora nguva depending on kuti verdict ichabuda yakaita sei ehe
chii chingaitika kana Derek Chauvin mupurisa uyu akawanikwa asina mhosva chii chamunoona chingaitika
pachaita nyonga pachava nekudemonstrata chandoinyaya kutya ndinosvika kuurayiwa kwemumwe upenyu nenyaya yenyonganyonga iyoyi iko zvino mudowntown Minneapolis handichanyanya kuona mapurisa semaonero anga akaita city of Minneapolis police havasina kunyanya kuwanda mawandiro avanga vakamboita asi masvondo maviri apfuura ndiri kuona mapurisa awanda zvakare awanda uyezve vari kuhaya national army guard kuti munyatsoona kuti nyaya yakakura sei vari kutohaya national army guard anenge ariko ndinotarisira kuti zvakanaka zviitike asi reality ndeyekuti pachave nekusagadzikana kuchaitika ndosvati tiri kutarisira izvozvo
avo vange vari mukuru wesangano rinobatsira vabva kure muamerica rePumulani Minnesota African Women Against Violence muzvare Comfort Dondo vari parunhare kuMinneapolis muMinnesota nestudio 7 mambo furua kanobva ku Rising Power sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vari chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri 1520 nhengo dzeMDC Alliance dzakasungirwa kutyora mutemo weCovid-19 wokuungana nhasi dzinomiswa mberi kwedare muChinoi mupurisa ari kupomerwa mhosva yekukonzera kufa kwava George Floyd gore rapera womiswa mberi kwedare redzimhosva nhasi mudunhu reMinnesota tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.